vazulu icho kwadi chiri kutaurwa nenyanzvi dzeUnited Nations Human Rights Council pamusoro pemutemo mutsva wedu uyu weNoncriminal Law Codification and Reform Amendment Act uri wanyanya kuzivikanwa nevanhu kunzi patriotic law. Patriotism zvinhu zvatagara tichitaura pamutemo, uye tichigara tichitaura kuti zvinhu zvakaoma kuti vanhu vamanikidzwe kuda chinhu. Nyika yedu yeZimbabwe tinoida nekusagara tiri muZimbabwe vazhinji takabvarirwa imunomu, vamwe vakawana citizenship nenzira dzakasiyana siyana, asi nekuti nyika yatakazvarirwa inyova nyika yechizvarwa, hapana kumwe kwatinogona kutizira kana kuenda. Vazhinji tinosaka tirimo muno nanhasi, even vamwe vari kunze vanongoramba vari vana veZimbabwe.
Ko, pakuzonzika vamwe vanenge voda kutotengesa nyika nekuishora,
patinenge tichitaura pachirungu pane vanoti constructive criticism, hakusi kuchora. Zviri kutaurwa maererano nemutemo uyu zvinhu zvatakagara tichitaura kuti mutemo uyu uchadzvinyirira kodzero dziripo dzatagara dzatopiwa zvikuru nebumbiro redu remutemo.
Ndedzipi?
Anasanganisana freedom of expression, freedom of assembly nemimbo mafreedom atagara atinopiwa nebumbiro redu remutemo. Asi sekutaurwa kuri kuitwa nana mazvikokota ava veUnited Nations Human Rights Council, mutemo iwowu zvakare ine dition mukutyora kodzero dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo, uri kutyora zvakare atinoti ma-international human rights instruments.
Ndeye aya mungatsanangurei pabhova mandinde?
Ayo anotarisa kuti kodzero dzinoinjoyiwa sei pasi rose.
Ko, pazvirango zvinopiwa vanhu munopaonawo sei vamandinde?
Ukaunzwa uchikora mutemo iwowu unogona kutongerwa rufu, unogona kutongerwa kugara mujeri kwenguva yakareba, unogona zvakare kutongerwa kuti hauchabvumirwa mukuvhota kana kuvhoterwa. Saka mutemo uya watati uri unconstitutional pakuti uri kutora kodzero idzo vanhu vakatopiwa kudhara zvikuru nebumbiro remutemo. Tikatarisa panyaya yedeath penalty, death penalty muZimbabwe pabumbiro redu remutemo unoti unongopiwa death penalty chete kana munhu anenge aponda munhu in what are called aggravating circumstances, zviya zviya zvinenge zvakanyanya zvinenge zvisingaite. Tobuka takaona nyaya yemwana uya wekwamurehwa wokuurayiwa nabamukuru vake nemuchando wavo, kuti murayirwo waakaitwa wokunzi unotoshayikwa kana dzimwe nhengo dzomuviri wakatoonekwa uri wakanga usingaite murayiro wakanga wakanyanyanyanya. Ndopa takaona death penalty ichiuyiswa. Vamwe nanhasi vanotoramba vachitochoichora, asi kuti uzoona death penalty youyiswa kudzi munhu washora nyika saka nokudaro unofanira kuti uurayiwe ichi chichisionekwe.
Chii chimwe chiri kupa kuti vanhu vashore mutemo uyu vamandinde semaonero wenyu?
Chimwe chinotyirwa inyaya iyoyo yekuti mutemo uyu mutemo uchazoshandiswa zvikuru wakanangana neavo vamapato anopikisa hurumende, maopposition political parties. Tinoziva kazhinji kacho kana kuine gakava kachana tatarisana nesarudzo mutemo yakadai ndipobva inotsvagwa, pobva unoshandiswa inenge yoshandisirwa ananhingi vanozivikanwa kunzi vebato rakati. Zvinhu zvakadaro tinoona.